Masikata kanaka vateriri, tunosangana zvakare masikata ano uri musi wechishanu, mbudzi 17, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chichinzi chakakosha kana kuti special broadcast.
Isu sebato remdc hatina chatinopokana nacho ipapo kana vakatikoka zvokoka kwavanoita ruzhinji rwezimbabwe. Tinokurudzira vatsigiri wedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. Handitanzii mhuri yose yezimbabwe, hatisiri zvokuti ibato rekuti zanupf kana kuti mdc kana kuti ibato ripi zvaro, hangonzi vana vose vezimbabwe uyai.
Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wakokerwa nevakarwa nderusununguko uyo uri kutarisirwa kuitwa mangwana kuZimbabwe Grounds. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakarwa hondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti mangwana vari kuita musangano mukuru kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha weHighfield, wavanoti ndoyokupedzisa basa rakatangwa nemauto. Vachitaura nevatori venhau muHarare masikati ano, mutungamiri wesangano iri vaChris Mutsvangwa vashora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekwavanoti kusarudza kwavo kushanda nevanhu vakaita samuzvinafundo Jonathan Moyo pamwe navasevhi vakasukuwere. VaMutsvangwa vashoropodzawo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vavati vanopenga vakatiwo vaMugabe havachatora zvakanaka. Vati mazuva eutongi vavaMugabe asvika kumagumo. Sachigaro wesangano revakarwa hondo iri vatiwo havacharetshedze ugamba vavaMugabe vachiti havana zvikuru zvavakaita munguva yehondo kunze kwekungotaura pamisangano pamwe nekuverenga zvaibva kuhondo zvainyorwa nevarwi. VaMutsvangwa vatiwo mabatirwo ari kuitwa vakarwa hondo yerusununguko navaMugabe kubva pakapera hondo kusvika pari nhasi mucherechedzo mukuru wemavengerwo avakaitwa navaMugabe. Vachitaura pamusoro pemusangano uri kuitwa mangwana uyu, VaMutsvangwa vati munhu wese ari kukokwa kumusangano uyu zvisinei nekuti anobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Vakarwa hondo ava vakurudzira vanhu kuti vasapfeka nhumbi dzemapato avo kana vachinge vachienda kumusangano uyu uye kuita atingati pachirungu maslogan. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT Robert Gutu, takatanga nekuvabvunza kuti vachakurudzira here kuti nhengo dzavo dziende kumusangano wevakarwa hondo uyu.
Ndoda kutanga ndichizivisa vateereri kuti isu sebato reMDC takagara tiri bato rinoremekedza varwi verusununguko vanonziwa mao veterans. Takagara tiri bato rinoti varwi verusununguko vanhu vanofanirwa kubatwa semutekwa-tekwa, tichitenda basa guru ravakaita rokuti rwira kuenda kuhondo. Vazhinji vavotoziva kuti vakatsakatika, vamwe vakatsakatika mumasango havana kutombovigwa kana kuti vazikanwe kunzi varipi, havazikanwe. Vamwe ndokunotsakatika kunana Nyadzonya Chimoyo, kose kunana Mukushi uko inZambia. Saka ndoda kutanga ndichivatenda nebasa guru ravakaita varwi verusununguko. Ndoenda zvemberi pamunzwa wandibvunzawo kuti kukoka kwavari kuita mhuri yeZimbabwe, nokuti ndanzwa sokuti vari kutiwo mwana wese weZimbabwe anoda kuti Zimbabwe ibudirire. Zvisina basa kuti rive bato ripi, asi kana uchingori mwana weZimbabwe, Zimbabwe citizen anoda utongo hwejekerere kuti nyika yake ibudirire, ngaauye kuZimbabwe Grounds vanenge vachiita ivo muchirungwa nochi Indaba kana sangano ravo. Ndisingazivi hangu kuti pari zvinoti agenda yayo yakanatsomira seno kuti asandaiona. Asi isu sebato reMDC hatina chatinopokana nacho ipapo kana vakatikoka zvokoka kwavanoita ruzhinji rwezimbabwe. Tinokurudzira vatsigiri wedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. handitanzi muri yose Zimbabwe hazisiri zvekuti ibato rekuti ZANU-PF kana kuti NDC kana kuti ibato ripi zvaro hangonzi vana vose veZimbabwe uyai saka ini ndinoda kutora mukana unojonga ndichitaura pane penyero ino yavanhu inodiwa navanhu vestudio 7 kuti ngatiende ino wando wedu vaya vane mukana wekuti vaende kuhighfields kuZimbabwe Ground mangwana handei nokuti takokwa tichikokwa narwuve rusununguko handioni kuti tingaregerei isu kubvumawo kukokwa vataitwa navo kuti uyai tinoenda
tinozovawo vachitaura iwo kuti chinangwa chemusangano wavo ndechekuti vange vachipedzesa basa rakatangwa nemauto vachienderera mberi vachiti nderekubvisa vamugabe pachigaro kana kuti kuzivisa vamugabe kuti nguva yavo yeutongo yapfuura yabva mungade here kunge muri pachikwata chakanangana neurongwa ihwo
ipapo vanotinetsei pakatinakei asipoti gozhei zvakare jonga nenyaya yekuti isu tine bato redu tiri bato remdc inotungamirirwa nadr Mugeni Richard Tsvangirai saka takagara tichitaura isu kuti zvinoitika bato rezanup f zvokutukana kwavanoita nokunyombana kwavanoita nokudzingana kwavanoita kana kudzingana kwavanoita mubato ravo izvo ndikangoti muchirungu inono ndoyaya tinotika inhouse mascabos ebato rezanu zvino isu hatisiri nhengo dzezanu kuti tidozopindirawo mune daka revanhu vezanu kana kuti maenderero apezavo ndoona sekuti tinenge tapfurikidza tapfurikidza pachinhano chatinofanira kunge tichinge tiinacho nokuti isu tinongoti kana iri ndava hayo yokuti tinoda kutaura nezvechi nyaya yezimbabwe kana vamiriri akaita nyika kana kuti totodii mazimbabwen citizens toonesana sei way forward todii zvichiitwa murunyararo zviri pamutemo hatina kupokana nazvo asi kuti tizopindirawo mainternal affairs ezanu p f izvo handifungi kuti zvinozokwanisawo kuti zvingapindirana neagenda yedu nokuti isu tichiti izvo ndezvekuzanuka izvo tingapindirawo here mune zviri kuitika kunext door zvapano kuti iwo wezanu kana tichiitawo mainternal issues edmdc handifungi kuti zvinenge zviri zvakanaka kana zviri pamutemo kuti vouya voda kupindira mainternal deliberations edu asi kana zviri zvenyika jekerere hapana chakashata
taonawo mutungamiri wenyika varobert mugabe vachikwanisa kuenda kunomira vari munyarikani anoremekedzwa panga pachipedza zvidzidzo vadzidzi vepachikoro chepamusoro soro chezimbabwe open university asi taatichinzwa kuti vamugabe mazuva ose aya vari pasi pemauto pekuchengetedzwa nemauto zvinoratidzei kana kuti munoti nezvaitwa izvozvo
nyaya iripo ndeyekuti mauto sokunzwa kwandakamaita vachitaura pane mpenyuro dziredhiyo nepazvivhitivhiti patv vakataura ivo major general Sibusiso Moyo kuti vamugabe hatisi kuvabisa pachigaro ndofunga vakashandisa manzwi okuti tiri kuda kungosunga mbavha nhubu dzakavatenderedza ndofunga pari zvino vanhu vanoziva kuti vanhu vakati kuti makurukota akati kuti vatobatwa vari muusungwa saka isi takavanzwisa vachiti haisi kuu nokuti kuu pamutemo kutora simba zveganyabvu simba rokutonga nyika zviri kunze kwomutemo zveganyabvu zviri nguva zhinji zvine zviri zvitori zvomusindo chaizvo zvemakanya zvino vari kuti akwete handizvoba zvatiri kuita vamugabe vachiri head of state saka tisina kusoropodza yedu panyaya iyoyo tinongoti havangoti vamugabe zvesa head of state vari kungoenderera mberi nenyaya yavo kana kuti nebasa ravo tinoziva kuti sandivo head of state vari mucapacity iyoyo head of state ndivozve anonzi pachirungu chancellor wemayunivhesiti ose mastate universities anosanganisa zimbabwe open university saka apa kana vachiita basa ravo rekuofficiata pagraduation ceremony varipo padingindira rokupa vakapedza madhigiri avo zvitupa zvavo zvekuzou ndozve mamwe emabasa avo sachanzera apa zvongotsigirawo zvaitaurwa nemauto kuti aiwa hatina kubisa vamugabe pachigaro vachiri head of state zvotsigirazve shoko rokuti aiwa haisi kuu nokuti kana waitwa kuu jonga unenge watobva pachigaro watobiswa zvino zvataridza kuti haisi kuu nokuti vari kuita zvebasa ravo reuhead of state uyezvebasa ravo reuchancellor of the university, Zimbabwe Open University.
Mutawariri we MDC TV Obet Gutu, Varparunari Mwarare ne Studio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto munezve mafambisirwo ehurumende Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pa medium wave, 4930 pa short wave, 15580 kHz pa short wave ne 6080 kHz pa short wave. Munokwanisazve kutiona pama Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutisarira pa Facebook page edu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Marvelous. Yangu ya kutimbunzwa shuru kubwa kune vateriri ve Studio 7.
Aiwa nasi tangaturu kuona shaka wanda chaizo zvekuta orwa nevateriri tabvira kunzwa nekuona zve vamugabe vachienda ivo kuzo university. Vateriri pano vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona vachiti tiratidzei kuti zviri kufamba sei. Saka tine vamwe vakatomirira kupinda pachirongwa izvezvi. Tina Stella ari ku UK, regai tiende kwaari timuchingamidze. Makadiko muzvare Stella?
I'm not saying anything.
Here, gai mumbo pindurwa namkoma jonga, vandina wopana pa asivese varipa life edu, janyai pakanzi share, kuitro tuone taka wanda, na uti ndrukuona, vanwani nga wazikira, ngati janyai pakanzi share, titaura namkoma jonga.
Alright.
Panapano wada hundi pindura.
Tashida huku pindura, jino paita mwemteriri, ava angu pinda ofuti pa nari ipapa. Aywa, regaiti pe mwemkana, tukungu kupindura emese pa mwechete, regaiti nzuhune mwemteriri, choku pindura emese pa mwechete. Ndia na hapa nare, jino? Mkoma Lennon, magadi?
Maga Simba ito.
Aywa, taka Simba, ndruza, otu muruda kuzwa, izgira mafilas, aripano.
Aiwa mkoma Lennon, tunokutenda kuti mulipa chirongwa. Tipei pfungwa dzenyu, asimototi ga, nekuti hatina nguva yakawanda, asi tichadzokazve munguva inotevera. Tipei pfungwa dzenyu.
Okay, I just want to start by commenting on the subject intervention upon this internal politics about Zanu-PF. This is a political holy bully on the political fraternity. This is an internal affairs of Zanu-PF, which calls for the army to intervene since it is a national threat. So I'm just wondering now, why is Sadak coming in saying that there is a coup?
Ndirikunyatsonzwa kuti mune bundu pamoyo, saka tichadzoka kwa
mataurire kuti na 6 unengo inawo.
Na 6 o'clock ndinenge ndine imi, tichatanga kufonera imi na sisistela mubva mapinda pachirongwa. Tinenge tine nguva yakati apa nana ngo yachete kuti tione nzwisa yekukudza kuti chicha tichange tichiita.
Jonga kandemira kuenda mapelasi.
Aiwa, tosangana vateereri na 6 ipo pano. Tinenge tine nguva tinyatsozeya, asi dzvanyai pakanzi she tione takawanda.